Hurumende yakabudisa masvikosvondo rapera kuti vadzidzisi vanofanira kubhadhara mari inosvikazana nemakumi matanu emadhora pamwedzi wega wega pasi pechirongwa cheCivil Service Housing Scheme, icho chavange vakavimbiswa kuti vachabhadhara makumi mashanu emadhora pamwedzi kuita kuti vawane dzimba. Vashandi ava kunyanya vadzidzisi vanoti mari yakawandisa sezvo vachitambira mari inopfuura zvishoma mazana matatu emadhora pamwedzi, izvo zviri kuvasiya vasina mari yekuraramisa mhuri dzavo. Mumwe mushandi wehurumende mumasvingo vaArnold Gondi vanoti mari iyi ichabatirwa kumabhango kwavo zvekuti vanosara vachinonga sose nemuromo.
Takamadza ndechekuti hurumende yava kundonja chipurogiramu iyi panguva yekuti tatarisa nemaelections ende vakuti titibhadhire ma150. Isu mari yatinokora iyi tombokwani kuti tikadzika 150 tine vana vanoenda kuchikoro, tinabereki vanoda kuchengetwa, kunyange chikafu chedu chaicho chaicho, mari tinosara ne150 nokutotambira $300. Saka mari iyoyo haizokwani kuti tikwanise kurarama. Saka apa hurumende tiri kuona kuti iri kuda kungodzama kuti tisote ichiita fanika iri kuda kutipa masitende kuti vatisote kuti tiwane kuvavhotera pamaelections asvika. Nechirongwa chavaifanira kutotiitira mahara nekuti vagara vari kubata mari dzedu dzakawandisa dzatisingatombozivi kuti dzikuende.
Vamwe vanoti hurumende yeZANU-PF inoda kuvatorera mari yavo kuti igokwanisa kuishandisa mukukwezva rutsigiro pasarudzo dzegore rinouya, sezvo vashandi zviuru makumi manomwe nezvishanu vakanyoresa pasi pechirongwa ichi. Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavira zvovo vanoti hurumende inozivikanwa zvikuru nekushandisa mari dzevanhu nenzira isiri iyo.
Zviri pachena kuti iyi mari 150 varaividza vakwanise kuti vaiwane, uyezve zviri pachena kuti hurumende yangotaura 150 pasina nhaurirano. Saka isi tinoona sekuti iyi mari iri kureiziwa yekuti iende kumaelection, hationi sokuti imari inoda kuti ibatsire varayiridzi. Saka varayiridzi vese vakawanda zvikuru sei kumatimana ese enyika yemuzimbabwe vepitizo twakatiudza kuti havakwanisi kunge vachibhadhara mari dzakaita ma150 ende vari kuona kuti skimu iyi yava elitist yasiyana nemafungiro atakatanga tichifunga kuti murayiridzi ungazowanawo imba. Iyi yatova skimu yevavo vagara vana mari muzimbabwe, uyezve vanhu havana mashuwa kuti takanangana maelection ariko next year mari dzavo hadzioimbi here kumaelection. Tinoziva kuti maticha akambotsotsowa zvekare navachigwedere kugwindingi skimu. Saka iyi inongova imwe nzira futi yokutsotsa maticha, yokudya mari dzamaticha. Saka handioni sokuti tine chouviri paskimu yakadero.
Vazvovo vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo dzichabuda muurongwa uhwu nekuti zvava kuitwa nehurumende handizvo zvavakawirirana. Munyori webazi rezvematunhu nekuvakwa kwedzimba munyika vaGeorge Mlilo vakaudza vatori venhau kuti vakatopedzerana nevakuru vevashandi vehurumende vachiti chirongwa ichi chiri kutanga gore rinouya. Vakati vanoda kuti vashandi vehurumende vakwanise kuvawo nedzimba dzavo mumadhorobha ose munyika. Asi vashandi ava vanoti havana kutenderana pamari iyi vachiti yakawandisa. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake anoti vachafa vari maroja nekuti chirongwa ichi chiri kudhura zvakanyanyisa.
Izvi zvinhu zvakationera sevashandi vehurumende nekuti mari yacho inotouya yakabatwa kare. Tosarawo ne150 isu sematisha tinotambira 300 apa tinamwe maloni atinenge takatora. Saka mari yacho haitozotikwaniri. Isu sevashandi vehurumende tichatofa tiri maroja nekuti mari yacho inenge isingachatotikwaniri. Tichatosara tichitononga sose nemuromo.
Vamiriro vakati chirongwa ichi chichavaka dzimba kunyanya dzemudurukidzwa mumadhorobha ose makuru munyika senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwedzimba rakatarisana nevashandi vehurumende. Asi mutevedzeri wasachigaro weApex vanodishiyas Zunde vanoti vakaita musangano navamulilo vakawirana kuti paitwe hurukuro pamusoro pemari dzakange dzatarwa nehurumende sezvo mari iyi yakawandira kuvashandi. VaZunde vanoti vakatadza kuwirana pamari inobatirwa vashandi chirongwa ichi hachienderere mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.